Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 25, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose vanoti vave kudzokera kubasa kuti vambopamukana kunaurirano. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti yeonye inflation mumwedzi wachikumi kuno kwira kusvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 191.6%. Vanhu muAmerica vanoenderera mberi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta pamutongo wakapiwa nezuro nedare reSupreme Court iro rakarasa kodzero yevanhu vanenge vachida kubvisa pamuviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vanoshanda muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose vachida kuti mihoro yavo iwedzerwe vazivisa kuti vave kumbodzokera kumabasa vachimbopamukana kunaurirano dzemihoro. Vashandi ava vakanyorera sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana tsamba nezuro vachivazivisa nezvedanho ravo iri vachiti chimwe chikuru chaita kuti vatore danho iri kuona kutambura kwanga koita veruzhinji uye senzira yekumisa kurangwa kuramba vanhu vachirasikirwa neupenyu. Vari kutungamira vashandi vari pasi peHealth Apex Panel Dr. Tapiwa Nashe Kusotera vanoti utungamiri hwevashandi wakasangana nezuro chishanu wakasunga kuti vakurudzire nhengo dzavo kuti dzimbodzokera kumabasa kwemasvondo maviri. Vanoti kana pasina chabuda musvondo mbiri idzi vashandi vachadzokera zvakare pakurangwa mabasa. Hatina kukwanisa kubata Dr. Skosana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita na Dr. Kusotera pamusoro penyaya iyi.
Musi wechishanu watabva takazosangana sevashandi tichimonitsa nekuongorora mafambiro aita zvinhu. Chinhu chakanyanya kubuda ndechekuti varwere vari kutambudzika zvakanyanya. Isu tinoziva kuti hakuna mushandi weutano angasiya murwere achirwara. Kunyange takaomerwa, kunyange mhuri dzedu dzakaomerwa, taiona kuti tirambe takabata basa. Tambotanga kutaurira nehurumende zvanga zvakanaka nekuti vakavapawo promisi yekuti vachagadzirisa zviri kunetsa maererano nemashandiro evashandi. Tichiona kutambudzika kunoita vanhu nekuziva kuti nguva kumashure kudzatakamboya kutaridzira zvakatora nguva yakareba kuti hurumende izenge ichisangana nevashandi ichipa mhinduro kana kugadzirisa zvinenge zvarehwa nevashandi. Takaona kuti pamwe varwere vanganyanya kutambudzika, ndo tatituma mushure mekunge tasangana nevatungamiriri vevashandi kuti timbopa break kuti agende industrial action yedu for a period of 2 weeks. Tarisiro iri yekuti tinopawo hurumende nguva yekutarisa nyaya dzatakanga takumbira, nyaya dzemari nekubhadharwa kwadzo. Asi panguva iyi varwere vanga vachibatsirika. Tinozviziva kuti ikonomi yedu haina kuita zvakanaka, vanhu vazhinji vari kune zvipatara zvehurumende zvine mitengo yakaderera zvikavharwa, vazhinji havana kuenda. Ndo zvakatisunda, saka takanyora kuhurumende tichivazivisa kuti haakumbomira kuti tikwanise kubatsira vanhu.
Ko kana hurumende yakasatambira zvamuri kuda, zvii zvamunozoita matanho apa amunotora?
Tamirira mhinduro yavo mushure mekunge kukoniwa kutipa mindu reine tufadza vashandi nekuome kwa wakaita vanenge vasisina ine nzira kunze kwekudzokera paindustrial action nekusiyana basa.
Pane vamwe vari kuti vashandi vanga vachityisidzirwa nekuvhundutsirwa nevanofungidzirwa kunzi vasori pamwe nemapurisa zvinogona kunge zvakaitawo kuti mudzokere kumabasa. Munoti?
Ndinokonfirma kuti pakaita kuchishidzirwa kwevashandi, kutretenwa, kuvictimizwa. Tinonzwa maripoti anobva kuzvipatara zvizhinji muzimbabwe muno. Tinoziva kuti misangano yakanga tichiita nepamwe mapurisa anga achidiployiwa. Tinonzwa kuti kubindura kwakarwa vasi. Zvese tinozviziva kuti pakanga paine kufundisa nekuchishidzira kwanga kuchiitwa. Asi chakanyanya kutifunda kuti tidzokere pabasa handikuvhundutsirwa kana kuchishidzirwa. Asi taiona kutambura kuri kuitaa. Tinogaroziva kuti hurumende inogaroreva kuti vashandi vanoda mari havana hanya nevanhu. Zvino takaronga nevatinobatana navo kuti gore rimweri tibudise pachena kuti matambudziko ari kunetsa munyaya dzeutano haasi kubva kuvashandi asi kuti hurumende isiri kuteerera.
Avanga vari mutungamiri wevashandi vari pasi peHealth Apex Panel, Dr. Tapiwa Nashe kusotera vari parunare muHarare neStudio 7. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation mumwedzi wachikumi kwakasvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 191.6% kubva pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7% mumwedzi wachivabvu. Inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu makumi matatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 30.7% muna chikumi kubva pazvikamu makumi maviri nechimwe muna chivabvu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa. Dhiziri rave kutengwa nemutengo wedhora rekuAmerica nemasendi makumi masere nemasere kana kuti $1.88 per liter kubva padhora nemasendi makumi manomwe nematanhatu kana kuti US$1.76 per liter. Peturo yakakwirawo kubva padhora rekuAmerica nemasendi makumi manomwe nematatu $1.73 kuenda padhora nemasendi makumi manomwe nemanomwe US$1.77. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vachitaura vari kumusangano wemadzimai ebato ravo reZANU PF vakanga vauimbisa kuti hurumende yavo nhasi ichazivisa nezvematanho airi kutora ekudzikamisa inflation pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu asi kusvika pataenda pamhepo hapana zvatanga tanzwa. Mukuziya nezvenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neinflation tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera.
Kukwira kwemafuta kunotorera kuti mitengo itaramba ichikwira. Kuripei takatarisa kuti dhiziri ndo rinoshandiswa nemakambani mazhinji nekuda kwekushaika kwemagetsi. Tarangarira kuti tirohotera mikovho inotoremekedzwawo munyika munomo yanga isina magetsi. Saka kushaika kwemagetsi kunoreva kuti makambani mazhinji anenge akushandisa dhiziri. Dhiziri yacho kana rikukwira zvoreva kuti zvishandiswawo kana zvigadzirwa zvinenge zvitowedzerawo mutengo.
Tiri kuonawo kuti kukwira kwemafuta uku kuri kuuya vachizivisa kuti dai panga pasina hurumende dai mutengo iyoyo wakapfuura ipapo. Zvinoreve izvi?
Hurumende ine mitero mizhinji yainoita pamafuta ekufambisa. Tinotofana kusatenda hurumende nekuti ndo iri kuita mitero iyoyo. Mutengo uyu unozouya kubudikidza nemitero inoitwa nehurumende. Hurumende ikatosunungura imwe mitero iripo ndokuti tizoitenda nekuti mutengo unobva watiza. Saka handioni zviri zvinhu zvakatichenjerei kuti vatiudze titende hurumende. Isitivi zvati hurumende ndiyo hozveri yekuti mimwewo mitero inenge ichiiswa pakufamba kwemafuta inge ichiwana.
Takanzwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vachiti hurumende yavo ichazivisa matanho aichatora ekudzikisa inflation nemitengo yezvinhu. Munoti?
Hurumende inofanira kugara pasi poita nhaurirano nevashandi, nhaurirano nevemabhizimusi, nhaurirano nevagari vemuno munyika inflation hatisi chinhu chekuti unotonga uri kuseta kana ku reserve bank kuti ngatidzike chobva chadzika haiteerere izvozvo inofambiranawo nemagariro anenge achiita vanhu saka panotoda kuti pange pane hurukuro dzakasimba nevashandi hurukuro dzakasimba nevemabhizinesi hurukuro dzakasimba nevagari vemunyika munomu kuti tiona tingarwisa sei inflation hariti dambudziko rehurumende yega hurumende ikafunga kuti iyo pachayo ndo yega inokwanisa kuti inflation idzike zvinoitorera nguva ngaitobatana nevagari totoitwa tirwirangwe chekuti tione kuti inflation iyoyo inodzikatisa pa
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7 mutumbi wechizvarwa chezimbabwe dr alex magaisa ava vakashayikira kubritain wasvika munyika nhasi uchitambirwa panhandare yendege robert mugabe international airport nehama neshamwari kusanganisira mutungamiri webato rinopikisa vanelson chamisa mutevedzeri wavo vatendai biti pamwe nevatsigiri vebato iri mhuri yekwamagaisa yakazivisa kuti kune munamato wekuonekana navo mangwana svondo kunhandare yeharare showgrounds uye vakapiwa mvumo nemapurisa yekuungana dr magaisa avaidzidzisa zvemutemo pakent university kubritain uye vakambove chipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa mushakabvu vamogen tsvangirai vakashaya musi wa5 mwedzi uno mushure mekurwara nechirwere chemwoyo dr magaisa vakashaya vave nemakore makumi mana nematanhatu ekuberekwa uye zuva rekuradzikwa kwavo harisati raziviswa vanhu vemuamerica vaenderera mberi nhasi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta nemutongo wakapiwa nezuro nedare resupreme court muamerica reus supreme court iro rakarasa kodzero dzaipiwa pasi peroe versus wade uyo wanga uchibvumidza kubviswa kwepamuviri zviri pamutemo mutongo wane zuro uyu wakasiya matunhu ave nekodzero yekusarudza kuti wobvumidza here kana kurambidza urongwa hwekubviswa kwepamuviri zviri pamutemo vanopikisa vebato rerepublican party vari kutambira nemufaro mutongo uyu vachiti utsinya hwakafanana nekuuraya munhu kubvumidza kubviswa kwepamuviri asi vebato riri kutonga redemocratic party vari kushoropodza mutongo uyu vachiti unotyora kodzero dzemadzimai dzekusarudza zvavanoda kumuzinda wewhite house nezuro mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakashoropodza mutongo uyu asi vachikurudzira kuti vari kuratidzira vaite izvi murunyararo mutemo waipa kodzero yekubviswa kwepamuviri uyu wakadzikwa muna 1973 makore angada kusvika makumi mashanu adarika mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa chezimbabwe chiri muno muwashington dc uye vari nyanzvi mune zveutano vafrank guni kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pemutongo uyu
tinoda sekuti idambudziko ranga ragara richitarisirwa kuti richaitika nekuti wakadzorera masimba kuhurumende dzematunhu masimba ekudhitemaina kuti vanhu voregedzwa vachibvisa nhumbu zviri pamutemo here kana kuti kwete Roe versus Wade nyaya yanga iri kumatare asi panga pasina mutemo chaiwo iya inonzi law codification zvinoreva kuti paramende yemuno muamerica yanga ine mukana makore 50 apfuura yekuti igadzire mutemo unoenderana nekutongwa kwakanga kwaitwa nedare repamusoro kuitira kuti zvisazosvika pakunetsa patasvika nhasi apa saka nekudaro nekuti havana kunge vakaita izvozvo dare repamusoro rageza maoko richiti harisi kuda kuita iro vagadziri vomutemo radzorera masimba aya kumastates semuenzaniso state yemissouri pasina maawa maviri dare ratura mutongo waro rakabva ratodzika iya inonzi trigger law mutemo wayo wekuti hakusisina vanhu vachabvumidzwa kubvisa nhumbi imomo zvaaita kuti america iite manyamamire nerongo marepublicans vachipembera kuti vari kufarira izvozvo nekuti vanoona sekuti kubviswa kwepamuviri kuuraya ukuwo madhemokrats vachiti aiwa kwete hatidi izvozvo toda kuti madzimai ave nekodzero dzokudhitemaina utano hwavo neupenyu hwavo nezvinoitika pamiviri yavo
mutongo iwoyi wesupreme court unosiya papi kodzero dzevanhu muamerica tichiona kuti nyika yapesana
Mutongo uyu wadzorera kodzero dzezvizvarwa zvemuno muAmerica kumatuku kuhurumende dzematunhu nekuti mukatarisa Justice Thomas vakanyora kuti hakuna kodzero iyoyo yekuti vanhu vabvise nhumbu yakanyorwa mubumbiro romutemo kana kuti muconstitution yeAmerica. Vakaenderera mberi vachiti zvakare yava nguva yekuti dare repamusoro resupreme court riongorere zvakare dzimwe kodzero dzakanga dzapiwa maamericans somuenzaniso kodzero dzehungochani dziri kunzi hadzimo mubumbiro romutemo zvinhu zvakangonzi aiwa zvido zvataa kuda kuita asi mubumbiro romutemo zvisirizvo. Saka zvaakusungira manje kuti vanogadzira mutemo dare reparamende kana kuti congress nesenate vachidzokera vagadzire mutemo sezvavari kuda kwete kungoti aiwa zvido zvatakabvumirana asi zvisina kunge zvakanyorwa pasi.
Takaonawo mutungamiri wenyika vajoe biden vachizunza musoro pamusoro pemutongo iwoyu vachita izuva rakaomera nyika. Zvii zvazvinoreva kana mutungamiri wenyika achipesanawo nazvo?
Zvinoreva kuti muno muAmerica mune utongo hwemutemo. Zvinotaridza kuti mutungamiri wenyika haasiye anogadzira mutemo, ane masimba ake ane paanogumira. Makaonawo zvakare gweta guru rehurumende Attorney General vachitaura zvimwe chetezvo kuti aiwa kodzero dzevanhu kadzi dzaakudzvanyirirwa dzatorwa, masimba aya atorwa ekuti vanhukadzi vasarudze zvekuita nemiri yavo, vatorerwa masimba nedare repamusoro resupreme court. Asi zvinoratidza zvakare kuti mutemo ndiwo unotonga muno.
Chizvarwa chezimbabwe rafrank guni vanovenyanzvi munyaya dzeutano vari parunare muno muwashington dc nestudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana evanhu vazhinji vavo vari verudzi rwechiAmhara vakaurayiwa mune mumwe musha nenzvimbo dzakapoteredza mumwedzi uno mukurwisana kwemarudzi muEthiopia, nyika yepiri ine vanhu vakawandisa muAfrica. Zvizvarwa zvemuEthiopia zvakasara zvichishushikana kuti sei hurumende yakakundikana kuzvidzivirira kubva mumhirizhonga inokonzerwa nekurwisana kwemarudzi uye kuti sei marudzi ane vanhu vashoma achisiyiva parumana nzombe. Sangano reAmhara Association of America rati rave noumbo hwekuti vanhu mazana mashanu nevatatu kana kuti 503 vakaurayiwa uye mitumbi ichiri kungowanikwa. Vakapona vakatsanangurira sangano renhau reAssociated Press kuti pakave nekugezwa neropa kunyanga hazvo vakandenge vayambira vakuru vakuru. Iye zvino toenda kuna Evans Zininga weStudio 7 achitipa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chirongwa chamunombopiwa naMavelas Musanganya uye.
Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chemadzimai Women's Forum apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana namzvare Alice Tagwira vari kusimudzawo mureza weZimbabwe vari muHarare vachiitawo zvakasiyana-siyana. Tichanzwa kuti zviri kumbofamba sei muupenyu hwavo. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutendai.
Takakuonai muri kugorofu, tikakuonai muri kubhizinesi, tikaona muri magazini. Alice ndiani uyu? Titangire ipapo.
Alice Tagwira mwana kana akazvarirwa kuMasvingo, akakurira kuMasvingo. Ndinoita zvekumirira kodzero dzemadzimai. Ndinoimba. Organization inonzi Shira Trust inoita zvekumirira kodzero dzemadzimai nemagazini. Bhuku redu rinenge richinyora pamusoro penhoroondo dzemadzimai akasiyana-siyana muAfrica rinonzi She Blows Africa Magazine. Ndakapiwawo maawards akati wandei anosanganisira civic leadership nesocial entrepreneur uyezve ndiri muwo mubusiness.
Zvariri basa, mabhachi enyu nekuwanda kwaakaita aya makazvitora kupi kuti mugone kuzoti ndobata apa ndobata apa ndobata apa?
Kukura kwandakaita ndokwakandidzidzisa zvakawanda. Saka kura mjimbo yanga yakazara mirishonga. Mirishonga yaita ngira mumba chaimo chibuda nemuma raini matiogara ingova mirishonga yega. Kanga takakomberedzwa nemirishonga yatinoti gender based violence. Kunyange ini pandakazororwawo handina kupinda muimba manga makamira zvakanaka. Manga makazara mirishonga, manga makazara kurohwa nekushungurudzwa. Saka ndokwakabva shungu dzangu dzakawanda ikoko.
Mune nhoroondo inogona kudzidzisa vakawanda zvimwe zviviri zvitatu. Kunewo mamwe madzimai echidikiwo mamwe mazera yenyu vamwe vakuru vasinawo mukana yakawanda yekusangana nezvizhinji muupenyu. Pamave imi iko zvino mukurarama kwenyu, mashoko amungavapewo ekuvakurudzira nekuvasimbisa ndeyekuti kudii?
Mashoko andingagona kuvasiyira ndeyekuti ini handina kundotanga ndiine mukana, asi kuti shungu ndokandivhurira mukana. Pandaitova nepandava zvinhu zvishamisa vakawanda kuti kuva kwasvika sei, nekuti kwaizoratidzika kuti panosvikika kwanga kusingatoiti kuti ndingazorota ndichizopiwawo award ndichimira ndichirombererwa maoko aiwa. Asi kuti shungu ndodzakandisvika pandiri. Uyezve pandakabuda pamwe kwandakanga ndakaroorwa ndakava neshungu dzekuti handidi kuva chiseko chenyika kana kuti chekumaraini kwedu munharaunda medu kuti vanhu vaseke kuti hoyo waakutambura nekuti wazoimba iya yaparara. Zvakakosha wani kuti uzowana murume anokuzadzikisa asi iwe wagara uine upenyu hwako hwakarongeka. Iroro ndorine shoko rangu randisingagoni kuti ndipatanira ndiriparadza nevanhu zvisina kuvasiyira shoko iroro kuti mukadzi usamirira kuitirwa zvinhu nemurume. Shanda uri pauri ikoko, uva nezvaunoda kuva muupenyu hwako, woshingirira uchiita izvozvo. Murume ako wanewo uine zita rako rakavakika nechekare.
Mataura mashoko andibata chaizvo. Matauriro enyu aya ndichipedzisa zvangu, hatikuoni rimwe zuva makamirira kuparamende imi?
Shungu dzitoripo, nekuti tikazvitarisa muparamende medu vakadzi vashoma. Saka representation hatina anotimiririra zvatinoona pekuzotikana nazvo. Saka inini shungu dzangu ndedzekuti titosvika ikoko.
Ndinokutendai vanzvadzi nenguva yamatipa yekukurukurawo nesu pano pastudio 7 nevateereri vedu. Tokushuvirai zvakanaka mune zvose zvamunoita.
Mazvita henyu nemukana wamandi.
Muri yeZimbabwe ndinokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai Women's Forum, umo tanga tichikurukura namuzvare Alice Tagwira anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, our lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanobika chingwa reZimbabwe Bakers Association vaWellington Peyama pamusoro pekukwira kwemutengo wechingwa uye matano ari kutorwa neReserve Bank of Zimbabwe ekuti mutengo wechingwa uyu uderere.
Ndedu kuda kuedza kuti vati tibatsirikane kuti isu tikwanise kubatsira mhuri yeZimbabwe, sezvo chingwa kamunochiziva kuti ndicho food yechipiri kana kuti chikafu chechipiri kubva musadza. Saka isusu sevabiki vechingwa tinonzwa kufara kana hurumende ichiuya paurongo hwedu kuti idini tibatsirikane. Asi sezvamunozivawo takambotaura kuomerwa kwatakaita senyika kuti mari dzacho zvichida dzimwe dzisingakwani. Saka isusu mukuzoona mari dziya dzisina kuuya sekuimbiswa kwatetaita, isu hatigoni kuzofambira mberi kuti tinge tichiita sehurongwa hwatinenge tavimbisa. Nokuti zvatovimbisanawo nazvo zvatakavapa hurumende izvozvo ndezvinoita kuti isusu tikwanise kuti chingwa chiderere. Asi zvikanga zvisina kuzouya nemwaka wakafanira kureva kuti isu tinge takutsvaga mari nedzimwe nzira, zvinoita kuti mitengo yacho irambe ichikwira. Saka ndoo matambudziko atinoramba tinawo iwayo.
Takanzwa vachikuvimbisai kuti munenge muchizowaniswa mari pamusika wemari Panguwa imwe cheto urumende iri kutaura kuti kune makambani mamwe ari kufungidzira kunzi ari kutora mari asi vasiri kuzoshandisa mari nemazvo. Munoona here muchizowirirana nemaconditions amuri kuseterwa?
Isu hatina dambudziko nokuti isusu manje takafanana nana mukotika wokuti kana munhu anzi arwara anotofanira kurapwa. Chingwa chinofanira kuonekwa mustriti zvasiyana nemamwe maservice providers vekuti zvimwe mamwe mabasa avo anotoda watotarisa kuti vari kuzvifambisa sei. Zvino isusu chingwa chedida kutoonekwa mumanharaunda mumashopu. Munofanira kutowanikwa mune chingwa ende vachichiona chine mutengo wakadaro izvazvi zvinyowanika takambozviita kudana 2006 2007 2008 chingwa chichiwanikwa chichitobatsirana nehurumende nokuti vanhu vese vanenge vakatarisira chingwa ende vanhu vese vanotarisira chingwa kuti chinge chichichipa saka kuti chinge chakadzikira mutengo hurumende kukurumidza kwayo kuti isusu tikanga takwanisa kuti tachema saizvozvi nezvimbiso zvavaita vakaita kuti zvikurumidze kuitikawo tikwanise kutenga zvinhu zvedu nokukurumidza kureva kuti naicho chingwa chinowanikwawo pamaketi zviri nyore asi tikanga tisizorina manje kuti taenda paauction pacho pamusika wacho iwoyo uri pamutemo totora nguva yakareba tisina kupuhwa mari yacho kuti zvinoreva izvo kuti ticharamba tine matambudziko atigodai takasangana nawo iwayo.
Ivo hurumende varoda kuti musvitse mutengo wechingwa pamari
unenge uchifanira kuita kaequivalent yedhola ka kuti zvifambe zvakanaka saka ko zvino hamungona chingwa chakuda kutonhanaira kunosvika kuchuru saka hachizobude zvakanaka saka chikagumirawo kuma 500 ikoko zvichienda nekuti tinenge tapuhwa sei nehurumende hamunozva kuti mafuta edzimota ndiwo mafuta atinobikisa kuti chingwa uyezve zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika zvacho zvatinoshandisira iyo mari yekunze izvi zvakakwirawo kunyika dzavo ikoko nekuda kwematambudziko ari pasi rese izvozvo hazvitadzisiwo kuti muno mutitikwidzei asi hazvizorevewo kuti zvinobva zvazonyanya sezviripo nekuda kuti isitiriwo kuva rakatatu tinokuvara pakuti titsvage mari yekunze kwenyika tozokuvara zvakare pakuti titore zvinhu zvenyika izvozvo zvikunze kwenyika kuti tizviunze muno saka kuda kuti uzvibatanidze izvozvo ndozvabva zvanyanya kutiomera sewabiki yechingwa.
Maimbenge muchichema dambudziko rekushayikwa kwegorosi kana kweflower kuti munge muchikwanisa kubika chingwa pane zvashanduka here pakuwana kwamuri kuita flower?
Tisandiri kuti zvose izvozvo tiko zvino tiri vanhu vari kutora kubva kunze kwenyika zvinhu zvedu munongoziva takaita madrouts zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka saka tinenge tichitarisira kuwana gorosi redu kubva kunana South Africa ikoko kune nyika dzine hondo kunana ningirikini kini ndo vanotibatsira nana Russia ivava ndo vanorima gorosi repasi rose saka kutambura kwavo kutambura kwedu kunoko saka isusu tiri vanhu vanonge vachitevedza kuti titry kuti tibatanidze nevamwe vedu vari murijeni vanenge vachitibatsira vakafana ana South Africa kuti vanenge vane kasurplus kadiki but pari zvino zvizvino hazvina kumira zvakanaka pasi rose kwete muzimbabwe asi isusu semabheka tiri kuchema kuti sekuimbisa kwakaita hurumende dai vazadzikisa izvozvo kuti vaedze kuti mabheka akwanise kuwana mari nokurumidza sekuimbisa kwavakaita.
Tinotenda vapeyama manga makateerera kunava Wellington Peyama vanhu vemutungamiri weZimbabwe Packers Association kuchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cranbourne Bullets 1, Chicken Inn 4, Bulawayo City 0, Ngezi Platinum 3, Yada 1, Dynamos 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vana chiremba, vakoti pamwe nevamwe vashandi muboka rezveutano vari muzvipatara zvehurumende vanga vari pakurangwa mabasa kwesvondo rose vanoti vave kumbodzokera kumabasa kwemasvondo maviri vachipamukana kunhaurirano dzemihoro. Kukwira kwemutengo yezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation mumwedzi wachikumi kwakasvika pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191.6%. Vanhu muAmerica vanoenderera mberi vachiungana mumaguta akawanda munyika vachiratidzira vachinyunyuta nemutongo wakapiwa nezuro nedare reSupreme Court pakodzero dzanga dzine vanhu vaida kubvisa pamuviri zviri pamutemo weRoe vs Wade. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 25 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu abazenzeli bona bayenzela ukuthi besize umphakathi. Besize umuntu oyabesuka khatshana khona le madlambuzi esiza mebhithi khona khona uyempilo.
Abongi labo dokotela bathi sebebuyelile emsebenzini ukuze basize izigulane. Kodwa bathi bazaqalala umsebenzi njalo nxa kungedlula amaviki amabili uhulumende lokhe engakengezi iholo labo.
Ukukhwela kwemafutha njengezisebenzi kuza bangela ke ukuthi ke moya sinto ke sisebenzisa isonke dikhuphuke.
I-inflation isikhwelile njalo ngesilinganiso esikhulu yaya ku-191%, kanti le ntengo yamafutha ezimota layo isikhuphukile. Inkulungwane zabantu eMelika ziyaphambili ngokutshengisela esitaladeni phezu kwesinqumo sedale le-Supreme Court esokwesula umthetho obusipha abesifazana ilungelo lokukhipha izisu i-abortion oweRoe versus Wade. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasebenza kugatsha lwezempilakahle abagoqela abongi labo dokotela bathi sebebuyelile emsebenzini ukuze basize izigulane lanxa nje uhulumende elokhe engakalungisisi izikhalazo zabo. Izisebenzi lezi ziqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo zikhala ngeholo eliphansi. Zithi njalo zifuna ukuholiswa ngedola leMelika. Umanyano omela izisebenzi lezi oweZimbabwe Health Apex Council uthi izisebenzi zihlangene izolo zaphuma lesinqumo sokubuyela emsebenzini ngoba izigulane bese zithwele nzima ziswela abelaphi ezibhedlela. Kodwa lumanyano uthi uhulumende ungehluleka ukukhwezela izisebenzi iholo phakathi kwamaviki amabili alandelayo zizabuyela njalo ekukhalaleni umsebenzi. Sixoxele omunye wezikhulumeli zezisebenzi lezi umnumzana Even Dosi Ziva.
At the end of the day silenjongo yokuthi sibe sigcina laba abantu abagulayo, so ukuthi sihlale futhi kakhulu siphandle. Yebo yise besifuna ukuthi laba kumele basiholise basikhalalile abasenzelanga lutho, but kula kuyabe kula kulomuntu ogulayo oleleyo oyabe efuna usizo, so singathi thina vele khona ukuhamba vele ukuthi siphume emsebenzini ayiso into esingathi siyayithakazelela. Siyabe sifuna ukuthi sihlale khona every time sincedisa abantu, so singabanika lathi isikhalazo zethu sibatshengisele ukuthi kunzima sisibili kubi. Then singabona labo berespondile kumbe nibe ngathi bayasilalela bayalungisa bayenjani njani. Siyajika futhi lisho sisikhangele lapho umuntu oyabe uthola usizo esiyabe kumele simnike, then sesikhona ukuthi ngcono sigijima futhi senjani siyencedisa.
Lithi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zenu phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Ngaphandle kwalokho lithi lizakhalala njalo umsebenzi. Ikhathesi nxa sikhuluma nje, lingathi kukhona yini uhulumende asekwenzile kumbe inkulumo elizenzayo ziyathembisa yini ukuthi uzalikhweza iholo lenu ngendlela elifunayo?
Masikhangela babamthungameli ukuqakatheka komsebenzi wethu. Siyabe sibona vele kungena sizathu sokuthi umuntu eyekile uku-acta ma kuyukuthi sokule situation ifuna iyenze something, ibone ukuthi abomongi labomongikazi lamadokotela kumele besebenze kuhle, behambe emsebenzini, bethole imfanelo zabo. Ambone ukuthi umuntu oright okhanele engqondweni ekwazi ukuthi laba abantu abazenzeli bona bayenzela ukuthi besize umphakathi, besiza umuntu oyabe suka khatshana khona le madlambuzi esiza maybe isithi khona khona uyempilo. So ma umuntu enalwane ebuya uyabe enethemba lokuthi lapha sengifike endaweni enzathola khona usizo. So siyabona lathi ukuthi la enalo umuntu okumele elungisise indaba zakhona kuyabe kumele vele laye i-acte masinya ebone ukuthi kuyalunga. So thina singathi siyabe sikhangele ukuqakatheka komsebenzi wethu, then futhi sibe sesikhangelisa ukuthi le nto esizikhulumayo vele into eziyabe singadinga ukuthi singadinga umuntu ukuthi ebuye ezochasisa mbene into ezisegcekeni nje kuphela ezokuthi imali esiholayo ikhwana nje ama-lofesingwa angu-40. Yethi thina silabantwana kumele sibhadale irenti, kumele senze lokhu lalokhu, kumele sibhadale ama-medical bills. Silethemba lokuthi khonoko njengoba labo baresponda futhi bavuma ukuthi hayi lapho sibili nja uphambanisekile akuhambanga kuhle, kumele into zakhona zilungisiswe. Siyabe sibona ukuthi vele yinto esegcekeni ukuthi bayakuzwisisa, kumele bakulungise masinya. Yikho sinike i-2 weeks zonezo ngoba sikhangelele ukuthi sisebenza labantu abadala abafundileyo abalozwelo abalabantwana. So i-2 weeks zonezo ziyabe zibanika ichansi layo ezokuthi benjani belungise amaphutha abo.
Umnumzana Ivin Dosi Ziva ngomunye wezikhulumeli zezisebenzi zogatsha lwezempilakahle. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yezinto ngomnyaka, year-on-year inflation ngesiNgisi, ikhwele ngezinga elikhulu yaya ku-191.6% kulinyanga, isuka ku-131.7% ngenyanga edluleyo. Lokhu kutsho ukuthi inflation ikhwele nge-60% kunyanga eyodwa kuphela. I-month on month inflation yona ikhwele isuka ku-21% ngenyanga edluleyo iyaya ku-30.7%. Lokhu kwaziswe lugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency namuhla. Lombiko uza ngesikhathi uhulumende esekhweze njalo intengo yamafutha ezimota. Ngemali yeMelika, ilitha yepetulo ikhwele isuka ku-$1.76 yaya ku-$1.88. Ipetulo yona ikhwele isuka ku-$1.73 yaya ku-$1.77. Umongameli yeMasoni Mnangagwa wazise izolo ukuthi uzakwazisa uZulu ngamanyathelo asethathwa nguhulumende wakhe phezu kodaba lokukhwela mahlayana kwentengo namuhla. Kodwa sisiya emoyeni ubelokhe engakawethuli lumbiko. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo, yena othi ukukhwela kwe-inflation ndawonye lentengo yamafutha ezimota kwengeza ubunzima empilweni kaZulu.
Ukukhwela kwe mafutha njengezisebenzi kuza bangela ke ukuthi intengo yezinto ke esizisebenzisayo nsuku zonke zikhuphuke. Bevele siphakathi kwenkinga, bevele siphakathi kobunzima. Sibona ke sokuzabangela ukuthi konke nje okusetshenziswayo kungaba lama-services athize nje njengoba konke nje kufuna amafutha. Sokuzakhuphuka kanti ke imali esizikhonayo ziloke zihlala ziphansi ngokubona kwethu ukukhwela kwamafutha ke kuzabangela ukunzima kulabo abasebenzayo kakhulu.
Sibona njalo ukuthi iZimbabwe National Statistics Agency iyethule umbiko namuhla oveza ukuthi hayi intengo yezinto iqhubeka ikhuphuka. Kanti njalo ithi imali esidingwa ngumuntu oyedwa ukuthi aphile ngenyanga esingathi yi-food poverty line. Umuntu oyedwa usefuna imali engange 18,425 Zimbabwe dollars. Lingathini ngalokho nxa sikhangela izimali abantu abaziholayo?
Balutshwana ke abantu abaza ke ukuphila impilo enhle okwamanje ngokukhuphuka kwentengo yezinto kumaviki adlulileyo kumbe sekulezi nyanga. Sesibone ke intengo yezinto zikhuphuka nsuku zonke. Ngesilungu sibona ke ukuthi ababiza bethi inflation isisibanga esibi okumangalisayo. Nxa sikhangela iholo labantu abaningi ke yiyo imali abayiholayo yena umuntu enemuli ke efika abantu abayisithupha. Bona lokho besakhona ke yona naleyo i-18,000 okuthiwa ngeyomuntu oyedwa. So sibone ngantiwa khona okwamanje uzulu omningi singathi yilaba esithiwena cities working poor, abantu abasebenzayo kodwa bengabayanga.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Isidumbu segqwetha ebelidume kakhulu kundaba zesisekelo sombuso umnumzana Alex Magayisa sifike eHarare namuhla sivela kwelebhilithane lapho abhubhele khona mhlaka 6 kulinyanga. Abanengi abagoqela umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa labanye bahambe bayasihlangabeza egcikeni lendizamchina. Umofi ugcinwe eNyaradzo njalo kusasa kuzaqhutshwa isikhumbuzo sakhe eShowgrounds. Ukutshengisela esitaladeni kuyaphambili endaweni ezitshiyeneyo zeMelika kulandela ukwesulwa kwesinqumo esethulwa inkantolo yeSupreme Court ngo-1973 esaziwa ngokuthi iRoe v. Wade ebesisipha abesifazana bakuleli lizwe ilungelo lokukhipha izisu i-abortion. Kodwa umthethwandaba munye wesule isinqumo lesi izolo usithi sephula umthetho. Abebandla elibusayo elamademokrasi bayasisola isinqumo lesi kodwa abebandla lamarepublicans bayasincoma kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Umthetho lo ungumthetho obukhona okwesikhathi eside njalo osuleminyaka leminyaka ukhona. Wena okuvumelayo kulungile kumbe akulunganga. Njengoba sisitsho nje ukuthi mina kimi indlela odilizwe ngayo yiwo oluhlupho not ukuthi umthetho uvumelane. Kade kungaba ngomunye umthetho owavele ukhona even ungasiyona lo abortion, I would see the issue the same way. And into yokudiliza umthetho lo mina kimi angiwuboni ukuthi imbangela yokudiliza iyenzelwe ukuthi umthetho lo okwenziwayo kakukho emthethweni. Ngibona ngani sokule political influence, sokule politics phakathi. Nje siyakwazi ukuthi lo nyaka ngo-November abantu bayavota. So mina ngibona ngani okwenza ukuthi umthetho lo udilizwe yokuthi i-majority ye-Supreme Court so yi-Republican Party. And this has always been a stand, a Republican Party, which is also influenced by ama-Christian conservatives. So angiboni ukuthi umthetho lo bawudilisile ukuthi umthetho lo umbe uyabulala. Why I am saying so? Ngakhumbula owayizolo kwempopo. It was an issue too that deals with killing. Ukuthi abantu bathi impopo iyabulala abantu. But bona bathi impopo ayibulala abantu. So i-abortion nxa ibulala abantu, impopo ibulala abantu, kodwa impopo i-right. I-abortion i-wrong. Yikho lapho engikhangelela khona mina ukuthi it was more of political influence than deciding umthetho based on previous cases.
Abasola lomthetho bathi uza kwenza abantu besifazana ababe belesifiso sokukhipha isisu babe sengozini ngoba bengagcina besenza lokho ngendlela ezingaqondanga ngoba becatshile. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Mina indlela engikubona ngayo, ngizakhuluma njengomuntu okholwayo ukuthi i-abortion kuyafana nalani. Mina ngesiKristu ngizwisisa ukuthi thou shalt not murder. But uNkulunkulu kazangatsho ukuthi thina njengamaKristu abantu bokholo sesizahamba sithwalele abantu induku ukuthi yeyi wena ungenzi lokho. Ngoba mina nxa ngikukhangele nxa sikhuluma ngesono, uNkulunkulu kazangatsho ukuthi kulesono esikhulu esedlula esinye, lesinye esincane ukwedlula esinye, esinye sifuna umthetho. So the abortion has been there for years and it is going to be there whether bayakubhana kumbe abakubhani ngoba inhliziyo yomuntu ngokusenhliziyo nomuntu ngeza kuwanelisa.
Njengoba kuvotwa ekupheleni komnyaka, ubona lolu daba lusipha abasola lomthetho umdlandla yini bephuma ngobunengi sebesiyavota?
Ngabe kuthiwa ivoti ingemuva kwamavili amabili bekuzabanika idlabuzane lokuthi bahambe bayivota ngenxa yokuthi mina sengihlale lapha kuleli lizwe abantu balapha khona bakhohlwa masinyane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela.
Kwezemaphandleni izakhamizi zeGwanda sezikhuthazwe ukuthi zibikele amapholisa amacala okuhlukuluzwa kwabantwana hathi ukuthi zicatshe ngesiko. Lenkuthazo iphume kumbuthano wokunanza usuku lweDay of the African Child oqhutshelwe esikolo seNkaje Primary eGwanda North ngolwesithathu. Kubika uAlbert Ncube.
Unkosikazi Simangele Dube olulunga logatsha lokunakekela uZulu ole social development uthi bakhathazekile kakhulu ngokukhonga kwenani labantwana abahlukuluzwa ngendlela ezithiyeneyo esigoqela ukudlwengulwa. Ngakho uthi kumele bayemangala emapholiseni xa bethe bahlukuluzwa ngendlela ezinje.
Inhliziyo zethu ziyageleza ziyajuluka igazi ngesenzo esisibona sisenziwa ngumuntu phezu komntwana, abantu abadala sesiphenduke sabazinyamazana.
Lokhu kugcizelelwe ngumpholisa wogatsha olubona ngokwamukela abantwana abahlukuluziweyo olwe-Victim Friendly Unit, uMnumzana Alec Mpofu, othi iningi lamacala okuhlukuluzwa kwabantwana yizihlobo kawafiki enkambeni.
Ngicela ukulazisa abantwana ukuthi ungabona sihlukunyeziwe, ubona abadala ngale ngabafuni ukukhuluma ngendabadala leyo. Ukhululekile ukuthi udinge abasesigabeni uhambe eripoti indaba yakho uye emapholiseni unyediswe.
UMnumzana Stanford Gala ongukhansila kaward 1 enkaze uthi iningi labasakhulayo esigabeni sakhe selithatha izidakamizwa ngenxa yokuvaleka kwamathuba okufunda okubangelwa yibumamanzonzo komnotho.
Ngabantu abangabantwana mhlawumbe kumele dingaba basesikolo khathesi kumbe basemayunivesithi, but ngenxa yakhonokho ukuthi abanye abasatholanga ithuba lokufunda sebahle bangena kwizidakamizwa zonezo.
UMnumzana Shepherd Mavuso Dlamini, umqondisi we-World Vision emhlubulweni emaNdebeleni, abaphatheke ekuqhutshweni kwalo mkhankaso wokuvikela abantwana ngumkhuba emibi, uthi abasakhulayo kumele bathole ukuvikeleka ebulenjini ngoba kulapho abafunda khona imikhuba emibi.
Kugcwele into eziningi ezisifisayo even in terms of managing abantu abethu nokunye okunjalo nokugama esikwenzayo okunye okunjalo abadala. Imali iyahlupha ngoba yefuthi esuka isetshenziswe ukudlongo labantu abethu.
Usobhukweni Nkazi umnumzana Khululeko Sibanda uthi eminye imithetho efakwa nguhulumente yokuvikela abantwana yiyo esidala ukuthi babe ngumhlambi kazelusile.
Uhulumente angasingabeli kakhulu ukuthi umthetho awukho ezandleni zethu ebantwaneni. Abantwana balamalungelo abababhekayo. Siyagalaza kakhulu ukuthi loba umthetho ungaze utsho njalo kodwa umntwana angekeli kumkhuza.
Usuku lwalo nyaka lokunanza iDay of the African Child luqhutshwa phansi kwesihloko esithi Eliminating Harmful Practices Affecting Children, okutsho ukuthi imikhuba yonke emibi ehlukumeza abantwana ebaliswa ukudlwengulwa kanye lokuthatha izidakamizwa kumele kuphele isidu. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiyisenkazi komzimuni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana. Siye kuhlelo lwabesifazana lo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa loNkosazana Agneta Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeqembu leMathebeleland Football Confederacy MFC elamantombazana adlala umdlalo wenguqu wefootball, lona elidinga usizo lokuthi lenelise ukuyadlala e-India.
Ngiyalibingelela lonke mashabezulu, ngiyalibingelela lonke. Mina ngingu-Agneta Dube, mina yimi engikhangele ngezokubhala, engikhangelela ngezokuhambisa amaphepha angabe efunakala phambili lapho esiyabe sisiya khona. Njalo futhi ngiphinde ngikhankase langemali esingabe sizidinga ukubana sisizakale kuleli iqembu elamafazi lamankazana elemathebeleland. Inhlanganiso leyi yiyo eyayihambise abafana eLondon ngo-2018 kukhonisa World Football Cup, yona eyasungulwa ngoNcwabakazi ngo-2016. Ngesikhathi siqalisa leli ilunga kwakungekho lula, kodwa abanye bamankazana bayawujabulela lowo umdlalo. Ngakho savumelana ukubana bazabuya labo bezodlala leli ibhola lenguqu, labo bengavalelwa phandle, bengabalwa njengokuba bangabantwana abangamankazana okufanele ukuthi bedlale ibhola lokhu ibhola lokuqaka. Khona kulezi nsuku sokusiba lokusekela, kodwa akukafiki kuzinga elifunekayo ngoba kunje sekudlula inyanga sidinga imali zabo ezamatikiti, amatikiti endizamtshina. Kodwa zingena kancane.
Kwakulula yini ukubomba leli qembu, njalo amantombazana asukumela phezulu, njalo abantu bamemukela njani kule nkinga elibhekana lawo?
Leyo yiyo inkinga esingabe sihlangana nayo, kodwa hayi ukwemukelwa ngabantu. Abantu sebeyemukela ukuba abesifazi labo bedlale ibhola elidlalwa ngabantu besilisa. Ngakho okunye, abazali bayasekela izifiso zabantwana abafisa ukuba labo bephumelele emncintiswaneni emidlalo yebhola, ngoba kuleli iqembu bakhona abantwana esilaba bathi nxa bephuma esikolo babuye bebuya ukuthi bezodlala labo, bezama ukuthi belungiselele ukuthi beyemncintiswaneni lamanye amaqembu amankazana angabe ekhona khona apha phakathi kwelizwe noma angabe khona nxa kuyikuthi sihamba phandle azabe ephandle angabe phandle kwelizwe njengoba bese ngengathi ukubaleli iqembu laqalwa ngo-2016 kodwa ngesikhathi liqala kwakungabafana bodwa ngakho elamankazana laselilandela ngomnyaka ozayo ngo-2017 yikho lapho amankazana aqalisa khona ukuthi abonakale iqembu labo libe khona ngo-2018 lawa mantombazana ahamba eSouth Africa bafika eSouth Africa abasazange baphumelela emncintiswaneni ababehambe kuwo lowo mdlalo wawungowe Human Rights Cup ngo-2019 babuyela njalo futhi besiyadlala umdlalo owawufana nalowo ababefike khona bangasaphumeleli owe Human Rights Cup kodwa ngo-2019 befika bathi bedlala bafika banqoba baba yibo izingcitshi besidla iSomalia eCape Town eSouth Africa ngakho okwakhathesi sikhankasela imali zabo ezamatikiti awendiza mchina njalo sikhangelele ukuba basuke ngolwesibili besiya eIndia eNew Delhi yikho lapha bazabe bedlala khona iWomen Conifer World Cup amantombazana lawa azabe ehamba abe elithumi lasikhombisa babe beyi-17 uncedo lolu nxa singaluthola lungasincedisa ukuba bekwanise ukuthenga amatikiti endiza mchina njengoba besengitshilo njalo sikwanise lokuthi sithole amaphepha okuba singene kuleli ilizwe le-India lawo maphepha abakathi ngamavisa uncedo esiludingayo ukuba uMahlabe Zulu usiphathise ngemali leyo engayenelisa lawa mantombazana ukubana ahambe ngendiza mchina eze ayefika e-India njalo aphinde aphenduke thina sitholakala koBulawayo ongabe efisa ukubana asithinte inombolo zethu ngu-0773332841 0773332841 ngiyabonga
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Agnetha Dube isiphathamandla seqembu leMatabeleland Football Confederacy MFC elamantombazana adlala umdlalo wenguqu owe-football asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Kevin Tony Mpofu ongomunye wabaqoqa uhlelo lokumanyanisa amabandla ezombusazwe abalisa elezanu PF CCC zaphu lamanye phambilini kokhetho lomnyaka ozayo ukuze kube lokuthula
sahlangana sahlala phansi sabonisana ukuthi njengoba kuvele kulezikhathi zokuthi abantu bayalwa ngenxa yendaba yamaparty ikho sasesicila lamaparty sahlangana sasesikhulumisana lamaparty sasesitrainwa sindawonye lemapolitical parties amapolitical parties ababe involved ngaleso sikhathi ayengu-5 kodwa khathesi sesingena kulo umcimbi amapolitical parties abe mathathu siye inhloso yethu ngeyokuthi asifisi ukuthi kube lobudlwa ngudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election lanxa sihlalisene singama-political parties sifisa ukuthi sibe ndawonye sizwanane sehlukane ngemibono lama ethu sehlukane ngokuthi mina ngowebandla elithile kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bephile phakathi kwethu yikho kusenza senze lowo mcimbi ukuthi phakathi kwemakhokhowa mzilikazi kube nalokhu ukuthula lokwamukelana ngalokhu esiyikho khona siphilisane ngokuthula okungelamsindo okuhle noma singaxoxisana sizama ukuqondisana sibonisana sikwenze ngokuthula singelakho ubudlangudlwangu okwesibili esiyabe sikulayela abantu lokukutshengisa abantu yikuthi lawa ama-political parties esiyabe silawo baye betshengisa ukuthi bazimisele ukuthi kungabi khona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi so kusiya ngintiswana ekhethweni. Abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi.
Lolu kukhanya kuluhlelo olungaphathisa isizwe. Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Lelo liqiniso, abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo.
Siyabonga uhlelo liphuma lendaba. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.